ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi chitatu kurume 14 2018. Kurama mabasa kwavana chiremba kuramba kuchienderera mberi sezvo pasina kuwirirana nehurumende izvo zvavakuisa upenyu hwevarwere vakawanda parumana nzombe. Vana mukoti vemuchinoi vanokandawo mabadza avo pasi vachiti vanoda kuti vabhadharwe mari dzavo dzekubatsirikana. Ukuwo vana mukoti munyika mese vachitiwo vari kuramwa mabasa kutanga mangwana sezvo hurumende iri kukundikana kugadzirisa zvichemo zvavo. Vari pamudyandigere vopedza mazuva neusiku wakawanda vachirara panze vakamirira mari dzavo, vamwe vachiwana madhora gumi chete mushure mekumirira mari iyi kwesvondo rese. Vaimbova gurukota rezvemhando dzemoto muhurumende yemubatanidzwa Elton Mangoma voronga kusangana nekomiti yeparamende inoona nezvemhando dzemoto pamwe nemigodhi vachida kunzwisisa kuti komiti iyi iri kuvapuma uroyi panyaya yegwenya reGwanda Solar Project. Komiti yeparamende inoona nezvemagetsi pamwe nemigodhi yokurudzira mapurisa kuti vasunge makurukota ose pamwe nevakuru vakuru vemakambani ane chekuita neuori hunonzi hwakaitika pachirongwa cheGwanda Solar Project. Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na 8 p.m. tiri kutarisa zvinosangana nevari kunze kwenyika kana kuti diaspora. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-1386-0-6080-15580-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu revoa Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.